Banga guru rinokweretesa mari reWorld Bank raburitsa gwaro rikutarisa matambudziko asangana nenyika dzepasi rino rikati muZimbabwe vanhu vave kutorarama nekupiwa zvekudya nemasangano ekunze anopa rubatsiro. Izvi zviri kuuya panguva ino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo vari kuti hapana munhu achafa nenzara. World Bank inotizva pakuti nyika itadze kugadzirisa dambudziko rayo kukundikana kushandisa zviwanikwa zvayo uye kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo kunze zvapakuti isapiwe zvimwe zvikwereti. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vari kuti vanowirirana nezviri kutaura neWorld Bank.
Zimbabwe haina mari yakakwana. Takatarisana nenyaya yedrought, takatarisana nenyaya yekolera, nenyaya yekuti hatina kurima zvakakwana, hatina kurongeka zvakakwana. Nokuti takatarisana nekuti okay, tiri kugadzira here zvinhu zvinokwana, tinongogadzira sei pasina magetsi akakwana, tinongogadzira sei pasina mvura yakakwana. Chitarisira kuti nyika yeZimbabwe iri kuda kuti itotenga zvizhinji zvakawanda, even chibage.
Nasi bazi rekurima rayambira kuti nekuda kwezuva nekurambira mudenga kwemvura gore rino rinotarisirwa kudzikira nezvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70%. Vamwe varimi vakatarisana nedambudziko iri vagari vekuchiredzi. Mumwe murimi wechidzimai Senzeni Simwango anogara muward 10 Gondweni Village kuchiredzi anoti kushanduka kumamiriro ekunze kuri kukanganisa mabasa ake sezvo migodhi inoshandiswa pamadiridziro mumagardeni yave kupwa.
Nokuti mvura yava kupera nyange mugodhi imomo hamusisina mvura yava kutopera. Saka marimiro acho manje hatichahwisisiki kuti torima sei nokuda kwemamiriro ekunze kuti mvura haichanayi.
Murimi Amai Majata vemumusha weticharjika kuchiredzi kwekare vaudza Studio 7 kuti vanorima mbesa dzetsanga diki asi nekuda kwekushaikwa kwemvura nekupisa kwakanyanya havasisina tarisiro yekukohwa.
Dambudziko redu mbere mvura kananganaya panguva iyoyoaikwaraakuhapana mvura iri kunaya.
Asi hurumende yakabatana nesangano reCare International muZimbabwe nemamwewo masangano muchirongwa chiri kutsigirwa nemuzinda weGerman muZimbabwe inoti ine tarisiro yekugadzirisa matambudziko aya pasi pechirongwa chinotarisirwa kuti chitarise matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze munharaunda kana kuti Community Based Climate Change Adaptation Project. Vachitaura neStudio 7 mushandi mukuru anotungamira zvirongwa zvehurumende mubazi rezvekurima vaAbraham Mashumba vati vane chivimbo chekuti zvichirongwa ichi chichashandura upenyu hwevanhu mumatunhu echiredzi neBikita.
Saka tine tarisiro yekuti ava vari kunopinda muBikita nechiredzi vachaenda kunoshandisa hwaro hwatakaita hwepfumbudza vachiwandutsa nekuwedzerawo vachisapota programu yedu.
Mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwechirongwa ichi musangano reCare International muZimbabwe vaClayton Mafuratidze vanoti chirongwa ichi chichawanisa nharaunda idzi mikana yezvirongwa zvekukohwa mvura yemadiridziro nezvimwewo.
Tichada kuti tive nezvibhorani zvinowa zvokuti mvura inenge ichibuda ichishandiswa mushina.
Mumiriri weGerman muZimbabwe vaYudo Vos vanoti nyika yavo yakazvipira kubatsira Zimbabwe mukurwisana nenzara pamwe nemamwe matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
As Germany we also feel an obligation and a responsibility to assist other countries in fighting the effects of climate change, which we know, which is drought very often, floods, food insecurity.
SeGermany tazvipira kubatsira dzimwe nyika nezvirongwa zvinotarisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Germany ndeimwewo yenyika dzine zvirongwa zvakawanda zvinobatsira vanoshaya munyika. Chirongwa cheClimate Change Adaptation ichi chinotarisirwa kuitwa kwemakore mashanu anotevera chiine homwe yemari inodarika mamiriyoni matanhatu emaeuro kana kuti 6.6 euros. Hurumende nemasangano eUnited Nations inoti vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million vanoda chikafu kubva munandira kusvika mukupera kwemwedzi uno. Asi veFood and Agriculture Organization vanoti uwandu uhu hwawedzera neimwe miriyoni imwe chete. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.